Tapota, vura Bhaibheri rako pana Jobho chitsauko 1. Shoko rokuti kuperera rinowanzoshandiswa kutsanangura chido chisingachinje chokuda zvinhu zvakarurama. Satani ndiye munhu akatanga kuratidza kusaperera, uye anoti unoshumira Mwari kana zvinhu zvakakunakira chete, uye kuti kana ukasangana nemuedzo, hauzorambi wakaperera kuna Mwari. Murume nemukadzi vokutanga, Adam naEva, vakateerera Satani uye havana kuramba vakaperera kuna Mwari. Mumwe nemumwe wedu anofanira kuzvibvunza kuti, ndicharamba ndakaperera kuna Mwari here pasinei nekutambudzwa kana kuti kuomerwa nezvinhu. Ngatiteererei dambudziko rakaoma rakasangana nemurume ainge akarurama Jobho, raigona kukanganisa kuperera kwake. Mundima dzeBhaibheri dzatichaverenga, pakaiswa mimhanzi nemamwe mashoko kuitira kuti tinyatsoona zvinhu zvacho sezviri kutoitika. Tiri kutangira kuverenga pana Jobho chitsauko 1, ndima 1.
Munyika yeUzi maiva nomumwe murume ainzi Jobho. Uye murume iyeye akanga asina chaaipomerwa, akarurama, achitya Mwari uye achinzvenga zvakaipa. Akaberekerwa vanakomana vanomwe nevanasikana vatatu, zvipfuwo zvake zvakasvika makwai zviuru zvinomwe, nengamera zviuru zvitatu, nezvipani zvemombe mazana mashanu, nembongoro hadzi mazana mashanu, pamwe chete neboka guru kwazvo revashandi. Uye murume iyeye akava mukuru pane vekumabvazuva vose. Vanakomana vake vaienda kunoita mabiko paimba yomumwe nomumwe wavo pazuva rake, uye vaitumira shoko vokoka hanzvadzi dzavo nhatu kuti dzizodya nokunwa pamwe chete navo.
Titambire kane hanzvadzi, tatotanga mabiko, gara hako nepapo.
Mazvita,
nhasi wanonoka zvereya, usati wagara pasi ndichitsitewo zvangu nyama newaini.
Kudyawo nokuda hanzvadzi yangu, kuti pana anokupfuura.
Zvino mazuva emabiko acho paaipera, Jobho aitumira shoko kuti vauye, ovatsvenesa, uye aifumumuka, opa zvibayiro zvinopiswa maererano nokuwanda kwavo vose, nokuti Jobho aiti,
zvimwe vanakomana vangu vakatadza, vakatuka Mwari mumwoyo mavo.
Ndizvo zvaiitwa naJobho nguva dzose. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari wechokwadi pavakapinda kuti vamire pamberi paJehovha, Satani akapindawo pakati pavo chaipo. Jehovha akabva ati kuna Satani,
"Uri kubva kupi?"
Satani akapindura Jehovha akati,
"Pakupota-pota nenyika nokufamba-famba pairi."
Jehovha akati kuna Satani,
"Wanyatsocherechedza mushumiri wangu Jobho here kuti hakuna akafanana naye panyika? Murume asina chaakapomerwa, akarurama, anotya Mwari uye anonzvenga zvakaipa."
Satani akapindura Jehovha akati,
"Jobho anotya Mwari pasina here? Ima hamuna kumupoteredza noruzhowa iye neimba yake nezvinhu zvose zvaainazvo kumativi ose here? Makakomborera basa remaoko ake uye zvipfuwo zvake zvakapararira kwose kwose panyika. Asi ndapota, chimbochinjai, mutambanudze ruoko rwenyu, mugunzve zvinhu zvose zvaainazvo, muone kana asingazokutuki pamberi penyu chaipo."
Naizvozvo Jehovha akati kuna Satani,
"Tarira, zvinhu zvose zvaainazvo zviri muruoko rwako, asi usatambanudzira ruoko rwako kwaari."
Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha. Zvino rimwe zuva vanakomana vake nevanasikana vake vakanga vachidya uye vachinwa waini vari mumba momukoma wavo iro dangwe, nhume yakasvika kuna Jobho ikati,
"Pamusoro eIshe wangu, mombe dzanga dzichirima uye mbongoro hadzi dzanga dzichifura dziri pedyo nadzo, pasvika vaSebhia vakarwisa, vakazvitora, vakauraya vashandi nemuromo webakatwa. Ini ndoga ndindakwanisa kupukunyuka kuti ndizokuudzai."
Uyo paakanga achiri kutaura, mumwe akasvika akati,
"Ishe wangu, moto waMwari wabva kumatenga, ukapisa makwai nevashandi, ukazviparadza. Ini ndoga ndindakwanisa kupukunyuka kuti ndizokuudzai."
Iyeye paakanga achiri kutaura, mumwe akasvika akati,
"Vakadhiya vaita mapoka matatu, vakamhanyira ngamera, vakadzitora, vakauraya vashandi nomuromo webakatwa. Ini ndoga ndindakwanisa kupukunyuka kuti ndizokuudzai.
Mumwe uyu paakanga achiri kutaura, mumwezve akasvika akati:
tenzi wangu, vanakomana venyu nevanasikana venyu vanga vachidya uye vachinwa waini vari mumba momukoma wavo iro dangwe. Zvinotarirai, kwauya mhepo huru ichibva kunzvimbo yokurenje ikarova makona mana eimba yacho, iyo ikawira vaduku vacho vakafa. Ini ndoga ndini ndakwanisa kupukunyuka kuti ndizokuudzai.
Jobho akasimuka akabvarura jasi rake rakanga risina maoko, akagera bvudzi romusoro wake, akawira pasi akakotama akati:
ndakabuda mudumbu ramai vangu ndisina kupfeka, uye ndichadzokerawo imomo ndisina kupfeka. Jehovha akapa uye Jehovha atora, zita raJehovha ngarirambe richirumbidzwa.
Pazvinhu zvose izvi, Jobho haana kutadza kana kutaura chinhu chisina kukodzera kuna Mwari. Pashure peizvi, rimwe zuva vanakomana vaMwari wechokwadi pavakapinda kuti vamire pamberi paJehovha, Satani akapindawo pakati pavo chaipo kuti amire pamberi paJehovha. Jehovha akabva ati kuna Satani:
uri kumbobva kupi?
Satani akapindura Jehovha akati:
pakupota-pota nenyika nokufamba-famba pairi.
Jehovha akati kuna Satani:
wanyatsocherechedza mushumiri wangu Jobho here, kuti hakuna akafanana naye panyika, murume asina chaanopomerwa, akarurama, anotya Mwari uye anonzvenga zvakaipa? Nazvino achakabata zvakasimba kuperera kwake, kunyange zvazvo iwe uchindikurudzira kuti ndikuparadze pasina chikonzero.
Asi Satani akapindura Jehovha akati:
ganda rinotsiyiwa neganda, uye munhu achapa zvose zvaainazvo nokuda kwomweya wake. Ndapota, chimbochinjai, mutambanudze ruoko rwenyu, mugunzve kusvikira papfupa rake nenyama yake, muone kana asingazokutukii pamberi penyu chaipo.
Naizvozvo Jehovha akati kuna Satani:
iye ari muruoko rwako, asi uchenjerere mweya wake.
Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha, akarova Jobho nemamota akaipa, kubvira pasi petsoka dzake kusvikira panhongonya yomusoro wake. Iye akatora chaenga kuti azvikwenye nacho, uye akanga agere mumadota.
Ndipewo mvura veduwee!
Murume wangu, ona zvawaita.
Mudzimai wake akazoti kwaari:
uchakabata zvakasimba kuperera kwako here? Tuka Mwari ufe.
Asi iye akati kwaari:
unotaura sekutaura kunoita mumwe wevakadzi mapenzi. Tingangogamuchira zvakanaka kubva kuna Mwari wechokwadi, tisingagamuchirawo zvakaipa here?
Pazvinhu zvose izvi, Jobho haana kutadza nemiromo yake.
Wanzwa here kurwadziwa kwakaita Jobho paakaudzwa nezvedambudziko rimwe pashure perimwe? Zvadaro akazorwara nechirwere chaisemesa chaiita kuti arwadziwe uye anzwa asingabatsire. Jobho akafunga zvisizvo kuti Mwari ndiye akanga achikonzera matambudziko ake, asi akaramba akavimbika kuna Jehovha. Nesuwo tinogona kusarudza kuramba takaperera kwaari. Kunyange zvazvo matambudziko ose asingabvi kuna Satani, tinoziva kuti achaedza zvikuru kushandisa zvinhu zvakaipa zvatinosangana nazvo kuti tisarambe takavimbika kuna Mwari. Waona here kuti Jehovha aida Jobho zvikuru, achitomuti munhu asina chaanopomerwa, akarurama, uye akatoona kuti airamba akabata zvakasimba kuvimbika kwake. Jehovha anodawo chaizvo kuti iwe urambe wakaperera kwaari. Iye zvino chivhura Bhaibheri rako pana Dhanieri chitsauko 6. Panotaurwa mumwe munhu akaramba akaperera kuna Jehovha, pasinei nekupikiswa nehurumende uye kutongerwa rufu. Teerera nyaya iyi inonakidza iri pana Dhanieri chitsauko 6 ndima 1 kusvika ku 28.
Zvino Dhariasi akaona kuti zvakanga zvakanaka, akagadza machinda 120 muumambo hwacho vaizotarisira umambo hwose, uye iwo aitarisirwa nemachinda makuru matatu, Danieri ari mumwe wavo, kuti machinda aya aramba achivapa mashoko, uye mambo arege kurasikirwa. Panguva iyoyo Danieri airamba achizvisiyanisa nemachinda makuru nemamwe machinda, mudzimu unoshamisa zvawakanga uri mhari, uye mambo akanga achida kumukwidziridza pamusoro muumambo hwose. Panguva iyoyo machinda makuru nemamwe machinda aigara achitsvaka chimwe chinhu chokuti apomere Danieri pamusoro poumambo, asi pakanga pasina chokumupomera kana chinhu chakaipa zvacho chaakakwanisa kuwana, nokuti iye akanga akavimbika uye hapana kuregeredza kana chinhu chakaipa zvacho chakawanikwa maari. Naizvozvo varume ava vakati,
hatisi kuzowana kana chinhu chatingapomera Danieri,
kunze kwekuti tikatomutsvakira chokumupomera mumutemo wamwari wake.
Naizvozvo machinda aya makuru nemamwe machinda akapinda maiva namambo ari boka akati kwaari,
haiwa mambo Darius, raramai nokusingagumi.
Machinda ose makuru oumambo, vatariri nemamwe machinda, vakuru vakuru vomuumambo nemagavhuna varangana kuti vaite murau woumambo uye kuti vateme chirevo kuti kwemazuva makumi matatu chero munhu wose anoteterera mumwari kana munhu kunze kwenyu, haiwa imi mambo, akandwe mugomba reshumba.
Zvino haiwa imi mambo, ipai murau wacho musaine gwaro racho kuti urege kuchinjwa maererano nemutemo wewamedhia newapezhia usingagoni kuchinjwa.
Naizvozvo mambo Darius akasaina gwaro racho nechirevo chacho. Asi Danieri paakangoziva kuti gwaro racho rakanga rasainwa, akapinda mumba make, mahwindo eimba yake padenga remba zvaakanga akazarukira kuJerusarema nokuda kwake. Katatu pazuva aipfugama nemabvi ake achinyengetera, achirumbidza Mwari wake, sezvaakanga agara achiita izvi zvisati zvaitika. Panguva iyoyo varume ava vakapinda vakawanda, vakawana Danieri achiteterera nokukumbira kunzwirwa nyasha pamberi paMwari wake.
Handiti muri kumuona? Uyo! Nechepahwindo uyo!
Mose muri kumuona ka? Ari kunamata Mwari wake. Ari kutoita hake zvokutamba nezvakataurwa namambo wedu mukuru.
Zvino vakaswedera pedyo, vakataura vari pamberi pamambo pamusoro pechirevo chamambo vachiti,
hamuna here kusaina chirevo chekuti chero munhu upi zvake anoteterera mumwe mwari upi neupi kana mumwe munhu kwemazuva makumi matatu kunze kwenyu imi, haiwa mambo, akandwe mugomba reshumba.
Mambo akapindura akati,
nyaya yacho yakanyatsosimbiswa maererano nemutemo wevamedhia newapezhia usingagoni kuchinjwa.
Vakabva vapindura vari pamberi pamambo vakati,
Danieri, mumwe wenhapwa dzaJudha, haana kukuremekedzai, haiwa imi mambo.
Uyewo haana kuremekedza chirevo chenyu chamakasaina.
Asi ari kuteterera katatu pazuva.
Naizvozvo mambo paakangonzwa shoko racho harina kumbomufadza. Akaisa pfungwa dzake pana Danieri kuti amununure, uye akaramba achingoedza kumununura kusvikira pakuvira kwezuva. Varume ava vakazopinda maiva namambo vari boka vakati kuna mambo,
haiwa imi mambo, zivai kuti mutemo wevamedhia newapezhia ndewekuti chero chirevo chipi zvacho kana kuti murau unoitwa namambo haufaniri kuchinjwa.
Naizvozvo mambo akarayira, vakauya naDhanieri vakamukanda mugomba reshumba. Mambo akapindura akati kuna Dhanieri,
Mwari wako waunoshumira nguva dzose achakununura.
Dombo rakaunzwa rikaiswa pamuromo wegomba. Mambo akarisimbisa neringi yake ine chidhindo uye neringi ine chidhindo yemakurukota ake kuti parege kuva nechinochinjwa pamusoro paDhanieri. Panguva iyoyo mambo akaenda kumuzinda wake, akapedza usiku hwose achisanya. Hapana zviridzwa zvakaunzwa pamberi pake, uye hope dzake dzakatiza. Ava mamba kwedza, mambo akazomuka kwava nechiedza, akakurumidza kuenda kugomba reshumba chaiko. Sezvaakaswedera pedyo negomba racho, akashevedza Danieri nenzwi rakasuruvara. Mambo akataura akati kuna Danieri,
aiwa Danieri, mushumiri waMwari mupenyu, Mwari wako waunoshumira nguva dzose akwanisa kukununura pashumba here?
Danieri akabva ataura namambo akati,
haiwa imi mambo, raramai nokusingagumi. Mwari wangu atuma ngirozi yake ikavhara miromo yeshumba. hadzina kundiparadza, nokuti ndawanikwa ndisina mhosva pamberi pake. Uyewo, handina kuita chinhu chinokuvadza pamberi penyu. Haiwa, imi mambo.
Zvino mambo akafara kwazvo, akarayira kuti Dhanieri abudiswe mugomba. Dhanieri akabudiswa mugomba uye akanga asina kana kumbokuvadzwa, nokuti akanga avimba naMwari wake. Mambo akarayira vakauya nevarume vaya vakanga vapomera Dhanieri, vakavakanda ivo nevanakomana vavo nemadzimai avo mugomba reshumba. Uye vakakundwa neshumba vasati vasvika pasi pegomba racho, dzikapwanya pwanya mapfupa avo ose. Zvino mambo Dhariasi akanyorera vanhu vose, mapoka emarudzi nemitauro vaigara munyika yose kuti:
rugare rwenyu ngaruwande kwazvo. Ini ndatema murayiro wokuti munzvimbo yose inotongwa noumambo hwangu, vanhu vabvunde uye vatye Mwari waDhanieri, nokuti ndiye Mwari mupenyu anogara nokusingagumi. Umambo hwake hauzoparadzwi, uye kutonga kwake kuripo nokusingaperi. Anonunura nokuponesa, nokuita zviratidzo nezvishamiso mumatenga nepanyika, nokuti akanunura Dhanieri patsoka dzeshumba.
Zvino Dhanieri uyu akabudirira muumambo hwaDhariasi nomuumambo hwaKoreshi muPezhia.
Dhanieri akateerera Mwari kunyange zvaiita kuti apesane nevanhu vaimupikisa. Une ushingi hwokuita basa raMwari kunyange kana zvichireva kuti unofanira kumbotambura here? SaDhanieri, tinogona kunyengeterawo kuna Jehovha kuti atipe simba. Jehovha aida zvikuru murume ainge akatendeka Dhanieri. Ngirozi yaMwari yakatotsanangura Dhanieri semurume anodiwa kwazvo. Maitiro ako ekuperera kuna Jehovha zuva nezuva anoitawo kuti uve munhu akadaro here? Vanhu vaviri vakavimbika vatakurukura nezvavo vaiva netariro yakasimba yerumuko. Tariro iyoyo inotibatsira kutarisana nemiedzo chero upi zvawo wokuperera, tichiziva kuti hapana chinoitwa naSatani chinogona kutiparadza zvachose. Kana ukaramba wakavimbika kuna Mwari, unogona kuva nechivimbo chokuti Jehovha achakupa mubayiro wokuperera kwako pamwe chete naJobho naDhanieri munyika itsva yaakavimbisa.